Muri Zimbabwe ndinokutungamidza kuchirongwa chesvondo rino chemadzimai Women's Forum apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana namuzvare Alice Tagwira vari kusimudzawo mureza weZimbabwe vari muHarare vachiitawo zvakasiyana siyana. Tichanzwa kuti zviri kumbofamba sei muupenyu hwavo. Vanzvadzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokutendai.
Takakuonai muri kugorofu, tikakuonai muri kubhizinesi, tikaona muri magazini. Alice ndiani uyu? Titangire ipapo.
Alice Tagwira mwana kana akazvarirwa kumasvingo, akakurira kumasvingo. Ndinoita zvekumirira vakodzero dzemadzimai. Ndinoimba. Ndine organization inonzi Shira Trust inoita zvekumirira kodzero dzemadzimai nemagazini. Bhuku redu rinenge richinyora pamusoro penhoroondo dzemadzimai akasiyana siyana muAfrica rinonzi She Glows Africa Magazine. Ndakapiwawo maawards akati wandei anosanganisira civic leadership nesocial entrepreneur uyezve ndiri mubhizinesi.
Zvariri basa, mabhachi enyu nekuwanda kwaakaita aya makazvitora kupi kuti mugone kuzoti ndobata apa ndobata apa ndobata apa?
Kukura kwandakaita ndokwakandigudisa zvakawanda. Ndakakurira munzvimbo yanga yakazara mhirizhonga. Mhirizhonga yaitambira mumba chaimo chibuda nemumaraini mataigara aingova mhirizhonga yega. Tanga takakomberedzwa nemhirizhonga yatinoti gender based violence. Kunyange ino pandakazororwawo handina kupinda muimba manga makamira zvakanaka. Manga makazara mhirizhonga, manga makazara kurohwa nekushungurudzwa. Saka ndokwakabva shungu dzangu dzakawanda ikoko.
Mune nhoroondo inogona kudzidzisa vakawanda zvimwe zviviri zvitatu. Kunewo mamwe madzimai echidikiwo mamwe mazera enyu vamwe vakuru vasinawo mukana yakawanda yekusangana nezvizhinji muupenyu. Pamave imiko zvino nemukurarama kwenyu, mashoko amungavapewo ekuvakurudzira nekuvasimbisa ndeyekuti kudii?
Mashoko andingagona kuvasiyira ndekuti ini handina kundotanga ndiine mukana, asi kuti shungu ndokandivhurira mukana. Pandaitova nepandava zvinozoshamisa vakawanda kuti kuva kwasvika sei, nekuti kwaizoratidzika kuti panosvikika kwanga kusingatoiti ndingazorota ndichizopiwawo awadhi ndichimira ndichirombererwa maoko aiwa, asi kuti shungu ndodzakandisvika pandiri. Uyezve pandakabuda pandakanga ndakaroorwa ndakava neshungu dzokuti handidi kuva chiseko chenyika kana kuti chekumaraini kwedu munharaunda medu kuti vanhu vaseke kuti hoyo waakutambura nokuti wazoimba iya yaparara. Zvakakosha wani kuti uzowana murume anokuzadzikisa asi iwe wagara uine upenyu hwako hwakarongeka. Iroro ndorimwe shoko rangu randisingagoni kundipatsanira iriparadza nevanhu zvisina kuvasiyira shoko iroro kuti mukadzi usamirira kuitirwa zvinhu nemurume. Shanda uri pauri kwepo, uva nezvaunoda kuva muupenyu hwako, woshingirira uchiita izvozvo. Murume akuwanewo uine zita rako rakavakika nechekare.
Mataura mashoko andibata chaizvo. Matauriro enyaya ndichipedzisa zvangu, hatikuoni rimwe zuva makamirira kuparamendeni?
Shungu dzitoripo, nekuti tikazvitarisa muparamende medu vakadzi vashoma. Saka representation hatina anotimiririra zvatinoona sekuzotikana nazvo. Saka inini shungu dzangu ndedzekuti titosvika ikoko.
Ndinokutendai vanzvadzi nenguva yamatipa yekukurukurawo nesu pano pastudio 7 nevateereri vedu. Tokushuvirai zvakanaka mune zvose zvamunoita.
Mazvita henyu nemukana wamandi.
Muri yeZimbabwe ndinokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chemadzimai Women's Forum. Umotanga tichikurukura namuzvare Alice Tagwira anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.